varume vari kutonga zvekuti chero nhunzi hadzizi kufara. Makuzi areba, mari mumabhenga hamuna, ivo vakangoti mwii. Maticha ari kusitiraika, madhokuta ari kusitiraika, nyika yose yamira hoo kumatauni kumaruzevha. Vamutuli wavakatora vari kugara mumikiri, vari kungotenderera nenyika vachikota vana Thatcher. Hatisi kutomboziva kuti vari kuenda kupi, vari kuda kudzoka kupi, zvavari kuda kuita ndezvipi nenyika. Vanhu vakapana nemwana anochemera remote yeTV, vamupa remote yeTV hachaoni TV, akuitsenga-tsenga remote ya. Ndo kutonga kuri kuita varume ava. Hatisi kuona kuti vari kuendepi. Ndo zvinongonetsawo chinhu chekuba. Ukaba chinhu unotadza kuchishandisa, yoita sengozi izvo kusaziva chavaibira.
Vamuponda munotiwo kudini mashoko avamafumai nemamiriro akaita zvinhu?
Nyika yakaomerwa nekuda kweMDC nestrategy yavo yanoti kudira jecha. Kudira jecha kunobuda pakuti iwe waita election wakundwa, woramba wachisumudza mhepo kuti aiwa ndabirirwa ndabirirwa, zvokuti vanhu havazo focus on zvaizviri kuitika. Vanoba kuti abirirwa sei abirirwa sei, ndo zvakaitika kuti vanhu veMDC pakati kweelection iya vakakurirwa zvakanaka, vakatanga kuita ruzha 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 nokukonzerera mhirizhonga munyika kuti pasave nekufamba kwenyika zvakanaka. Zvisinei, asi nyika isu tikutarisira kuti zvinhu zvinonaka, nekuti pane plan yemedium term plan, which is a 2.5 years plan, and so far it's about 4 months after elections. Saka we believe kuti plani iripo iyoyo ichashanda. Panoda kuti patiko macurrency reforms, which minister of finance vamutuli vakataura kuti pataitwa mareforms ecurrency, kuti tichanyatsoona kuti mari yoshanda munyika ndeipi, inoshandiswa sei, mari dzekunze dzichashandiswa sei. Izvozvo ndozvo zvimwe zviri kugadziriswa kuti nyika imire pakanaka. MacQFO hongu arimo, asi fuel inoita ichiwandika apo nepapo, nekuti mutengo wacho wakatidirire. And makazwa minister of energy vachitaura kuti tichaona kuti tozvigadzirisa sei. Imwe fuel pamwe chanzi ichiendeswa nama US dollars imwe nemari yemuno, kuti vanenge vasingakwanisi kuonawo yekunze vanogadhara nemari yemuno, vanokwanisa yekunze vogadhara. Ndo zviri kutoitika izvozvo. Kune vane mari dzekunze fuel iri kuwanika, kune vasina yemabhondi ndo iri kuti netsei. Saka zvezvimwe zvemareforms ari kuitika ndo zvaande mareforms aaitike one time, aaitike one day, it's not an event, it's a long process. Inotirwadzei sekutaurwa kwaka zvakaita. Saka zvichatirwadzei asi zvichanaka. Ndo saka tichitaura kuti vanhu ngavashande pamwe chete. Tichidaro president vatotaura kuti his arms are stretched out kuti vashande navachamisa veMDC. Asi Chamisa ari kuramba achiramba kuti handigare pasi napurezident.
Vamafumi.
Vamuponda vanohumana. Handizivi kuti vanga kwavakanga vachigara kudyei kunze kwenyika vachizharifa, kunenge kwaenda musoro mavo. MaZimbabwenzi anoziva kuti nyika inoi yanga iri kutongwa neZANU PF. Ivo vana Munangagwa vana vachivenga vari makurukota amugabe. Zvino vari kutotadza kukundwa neharawa ine 93 years yaigara ichikwanisa kupa vanhu fuel dhorara risingadonhi. Sezvizvi yaitoti kana zvinhu zvashata yaipindura, kana zvinhu zvaoma yaiti huya tsvangirai tiite hurumende yemubatanidzwa. Vaitori yakatongwara kudarika ava vechidiki vacho vatati tichifungira kuti kuda pane zvirimo musoro mavo. Iko zvino vamunangagwa vava kuda kutiza vachitenderera nyika 5. Makamboone pi president anozviziita nyika 5, vasingadi kugara muno vachingobhururuka chete seshiri.
Zvinobatsira here vamuponda kuenda kunze uko zviri kutaurwa navamafume kuti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vaende kunyika dzavari kuenda?
Aiwa, ivavo vari kuzoti zvinobatsira, nekuti zviri kuitika pavo. Tiri kuda kubreka masanctions, nyika yedu yakasungiwa nemasanctions nemawestern countries.